kufuka kwangu ndokuti munanotaura zvakadaro haana kunatsonzwisisa kunzi mitemo yachona yamasanctions yakaisirwa chii. Zvimwe ndezvimwe maamericans vakanyatsa kutaura and masenators akatombenda kuzimbabwe kwacho kunyatsa kutsanangura kujekesera kuti masanctions kana muchida kutibvise masanctions itai maelections anoonekwa pachena. Zvimwe zvinhu zvavakati zvofanira kuitika ndezvokutizvo vanhu vanofanira kuva ne inonzi free media kuti unoenda mumapepa nhawo akaita sana Chronicle neHerald uchitaurawo iwewe zvounofunga kuti sei kana uri wewe uchikwikwidza pachinzvimbo sei uchifunga kuti wewe vanhu vanofanira kuvhotera iwewe. Zano PF ichitawo zvimwe chete izvozvo, kwete kuti Zano PF nde inokwanisa kungotaura chete. Ndozvakaitika zvacho ZBC kuradio nokutelevision mapepanhau ana maHerald ana Chronicle Zano PF chete ndo yainzwikwa. Chimwe chezvinhu zvavakataura ndechekuti panofanira kutoda kuti vanhu vanotendedzwa kuvhota, munhu wese weZimbabwe anoda kuvhota anofanira kutendedzwa. Mhumhu yavanhu vakarambidzwa kuvhota pamaelections apera omuna 30 July vanhu vari kunze kwenyika vari mudiaspora vanokwana kuita ivo 3 million. Kana wotarisa iwewo kuti vamunangagwa vanoti ndakahwina nokuti ndakawana mavhoti 2.4 million, ndobona takuona kuti vanhu vakadziviswa kuti vavhote vakawanda zvakadini.
VaRamaphosa vanoti zvirango izvi zvichibviswa nekuti Zimbabwe yachinja zvinhu zvakawanda uyezve vamunangagwa vari kuedza kuti dene vatendeudza zvinhu, saka vanofanira kutsigirwa mune zvavari kurwa nekuita muZimbabwe.
President wekusouth Africa VaRamaphosa havanyatsonzwisisa vanongoti vachinja chii kana pasina kuitwa makwikwidzo yachona isina kuitwa free fair and credible. I think vanhu vanotiwo Zimbabwe yachinja vari kungoda kutevedzera zvataurwa navamunangagwa kuti Zimbabwe yachinja, asi hapana zvachinja. SADC yese, kwete South Africa yoga munhu, nyika dzese dzeSADC dzakanga dziri kumakwikwidzano akaitwa muna July vakabuda neripoti ravo ivo vakati ivo makwikwidzo achona vakaitwawo angari peaceful, hapana kuitwa birizhonga, asi havana kutaura kuti angari free fair and credible. SADC pachayo iri kuda kuvanda nechigumwe. I think VaRamaphosa apa varasika. Zimbabwe haisi kubudirira kusvika taita anonzi mafree fair and credible elections. Hazvina kuitwa. Masanctions haanei nazvo zvoupfumi hwenyika.